Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu zvita 7/2018 makaterera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoti inoda kuona vanhu vakapfuura vanhu vakafa mumhirizhonga yakaitika munanya mavhuvhu vachimiswa pamberi pematare edzimhosva. Vamwe vashandi vehurumende vobatana navana chiremba mukuramwa mabasa.
Studio
7 inoita hurukuro nomuimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Matambudziko munyaya dzezveutano munyika ari kuramba achiwedzera zvichitevera kuramwavo mabasa kwevanoshanda kunotorwa mifananidzo yemax-ray kutanga nezuro. Vana chiremba vachangopedza zvidzidzo zvavo vapindawo muzuva rechinomwe vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende igadzirise mashandiro avo pamwe nokuvawanisa zvokushandisa pamabasa avo. Vana chiremba ava vanotiwo vanoda kuti hurumende itarise zvekare mari dzavo dzemihoro nekubatsirikana uye varerutse pavanopinza munyika motikari dzavanenge vatenga kunze kwenyika. Kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara zvehurumende uku kunonzi kuri kurwadzisa zvikuru varwere avo vave kudzoserwa kudzimba dzavo. Mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Mnyamande, avo vari kuumeya kuSweden, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sesangano vari kukurudzira kuti hurumende igare pasi nevana chiremba vari kuramwa mabasa ava nekusata kwarwere vasati vanyanya kumerwa neupenyu.
Kuramwa mabasa kwana chiremba kunoisa varwere pasina kumira zvakanaka. Munoziva kuti pese panoenda ana chiremba kana vashandi vezveutano pakuratidzira kana kuramwa mabasa, zvinokonzera kuti vamwe vanokwanisa kurasikirwa neupenyu, vamwe vanokwanisa kuita macomplications anogona kuzogara nawo zveupenyu hwese. Saka hapana doubt pakuti mastrike ana chiremba kana mastrike evashandi vezveutano ane maresults asina kunaka kuvarwere.
Tinozwawo kuti maradiografa vajoinawo mukuramwa mabasa kwavana chiremba uku. Zvinowedzera zvakadii matambudziko muzvipatara?
Munoziva mashandiro azvinoita muchipatara. Vana chiremba vanoshanda neteam yevamwewo maspecialist ezveutano nemaradiografa vanova vamwe vavo. Saka mukatarisa kuti toti pakutorwa kwemax-ray, kutorwa kwemascan nezvimwe zvakadaro zvinoda maradiographers, hazvikwanisi kunge zvichiitika kana maridiografa achinge akuramwa mabasa zvekare. Saka tingati zvinotowedzera kucomplicata situation iri muZimbabwe kuti vana chiremba kwavari kuramwa mabasa, maridiografa wokuti akuramwa mabasa, zvinokompromisa zvikuru access to health kumapatients eZimbabwe. Ndosaka tichingoramba tichikurudzira kuti ministry yehealth neministry yefinance negovernment yeZimbabwe vanofanira kugara pasi nechimbi chimbi vatarise magrievances ari kutaurwa nana chiremba avo veZimbabwe Hospital Doctors Association nemaradiographers veZimbabwe Radiographers Association vagadzirise danho iri.
Dr. Nyamande, tinonzwa kuti vana chiremba vari kunyunyuta kuti havasi kuwana zvinhu zvakaita semishonga nezvimwe zvavanoda zvokushandisa muzvipatara. Inyaya here ingaita kuti vabva vakanda mapadza pasi kana kuti vaikwanisawo kumbozhezhekedza nezviripo vachiemerera kuti hurumende itore matanho?
Pandakatarisa magwaro akanyorwa nana chiremba vari kuramwa mabasa, kushayikwa kwemishonga ihwani yemamwe marizeni pamarizeni akawanda. Mukatarisa vana chiremba vari kutaridza kuti havana peturu. Hatingatarisi vana chiremba kuti vangakwire mumakombi nevarwere kuti vakwanise kuya kubasa, kana kuti hatingatarisi kuti vana chiremba vangafambe kubva kuchaji ofisi kuenda kuparire nyatwa netsoka. Vana chiremba zvekare avo ndakaona vari kutaura nyaya yekuti mari yavari kutambira haichakwani. So hurumende inofanira kutarisa zvimwe zvinhu zvainokwanisa kumotivheta nayo vana chiremba kunyange isina mari. Mushonga yes inodiwa. Vana chiremba havasinanga, havashopere. Vana chiremba vanoshandisa madrugs, vanoshandisa maaccessories, mamedical sundries. Kana zvinhu izvozvo zvisipo, basa rana chiremba harifambi.
Avo vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe, Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunhare kuyumeya kuSweden naJonga Kandemiri weStudio 7. America iri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaburitse zvakabuda muongororo yokupfurwa kwevanhu muHarare neMauto musi wa1 Nyamavhuvhu. America iri kudawo kuti vakapara mhosva iyi vasungwe. Izvi zvakabuda mumusangano wekomiti yedare reSenate inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica muWashington DC yaizeya nyaya yeZimbabwe. Masineta akataura pamusangano uyu anosanganisira sachigaro wekomisheni iyi vaJack Flake vokuArizona, vaChris Coons vokuDelaware uye vaCory Booker vokuNew Jersey. Vatatu ava vakashanyira Zimbabwe gore rino vachinotaura navamunangagwa nevamwe muhurumende. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Muteedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica muhurumende yeAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary of African Affairs vaMatthew Harrington, vakati vanoda kuona hurumende yeZimbabwe ichitora matanho akasimba kune avo vakauraya vanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu.
We would encourage the president to make the findings of that commission public, and if the recommendations are credible, to implement those recommendations. Ultimately, we are looking for those who are responsible for what happened on August 1st and in the aftermath to be held accountable.
Tinoda kuti gwaro rezvekupfurwa kwevanhu riburitswe pachena kune vanhu vose, uye vose vakauraya vanhu kuti vatongwe nekurangwa.
VaHarrington vakatiwo vari kushushikana zvikuru nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanopikisa, vachipa semuenzaniso kwavanoti kushungurudzwa kuri kuitwa muteedzeri wasachigaro webato reMDC vatendai biti, avo vari kuendeswa kumatare vachinzi vakazivisa zvainge zvabuda musarudzo ZEC isati yazvitura kuruzhinji. Vamunangagwa vakakurudzirwawo kuti vazadzikise zvavari kuvimbisa mukuunza utongo hwejekerere vasati vataura kuti zvirango zvavakatemerwa neAmerica nevamwe vakuru muhurumende yavo zvibviswe. Mashoko aya akatsinirwawo navaBooker. VaCoons vakatiwo Zimbabwe haina kumira pakanaka panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, nekudaro inofanira kusunga dzisimbe.
There's political reform and there's economic reform. And given the very deep hole that Zimbabwe is going to dig itself out of in terms of being a pariah state, both of them have to move.
Zimbabwe ine mutoro wakakura panyaya yekuedza kuzvichenura mukudyidzana kwayo nedzimwe nyika.
Vachipawo uchapupu kukomiti iyi muzvina bhizimisi vaJoel Mutizwa, vakati zvinhu zvave nani zvakanyanya panyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pasi peutongo hwavamunangagwa zvichienzaniswa nezvaiitika pasi pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMutizwa vakatiwo vanoda kuti zvirango zvibviswe nekuti zviri kukonzera matambudziko kuvanhuwo zvavo muZimbabwe uye vemabhizimisi.
We hear talk that there are targeted sanctions, that the impact, the net impact of the sanctions on the economy of Zimbabwe is large. We are aware, of course, of the country risk, which is associated with the negative image that is painted as a result of sanctions.
Zvirango zviri kukanganisa nyika yeZimbabwe zvakanyanya. Isu vemabhizimisi hatichakwanisa kana kukwereta mari, uye vanhu vekunze vari kutya kutanga mabhizimisi munyika nenyaya yezvirango.
Asi vamwe vakapawo uchapupu vaTodd Moss, vanoshanda nesangano reCenter for Global Development, vakati nyaya yekuti zvirango ndizvo zvakanganisa upfumi muZimbabwe ndiye mugodzi matsuro.
Finally, I want to raise an issue that I'm sure will come up today, which are sanctions, which are a complete red herring. The government blames U.S. sanctions for their economic troubles rather than grappling with their own mismanagement and corruption. There are about 70 people and about 70 entities on the U.S. sanctions list. Zimbabwe's leaders cannot borrow, not because of U.S. sanctions, but because they have not paid their bills and are now more than $5 billion in arrears.
Nyaya yekuti zvirango ndizvo zvauraya nyika handiye chokwadi. Zimbabwe yakanganiswa nenyaya yeuori uye kutadza kutungamira. Zvekusakwereteswa mari inyaya yekutadza kubhadhara kwayo zvikwereti.
Asi vachipawo divi rehurumende pamusangano wakaitwa muAmerica nezuro, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 parunhare kuti vamunangagwa havana dambudziko nekuburitsa zvinenge zvabuda muongororo yakaitwa navamushante.
Hapana chachinja kubva kuvimbiso yavakuru yemukuru wenyika. Vimbiso vakativo zvino zvichaitwa pajekerere, vanhu vachiona vachizvinzira zvinonzi zvakaitika. Kana umbowo hwakapiwa pajekerere nezvazvakabudamo zvichapiwawo pajekerere panguva yakakwana naprezidendi.
Vamangwana vanotiwo hurumende inoda kuti zvirango zvibviswe.
Zvirango ngazvibve, nokuti zvirango zviri kurwadza varombo.
Vachipindura mashoko avamangwana aya, mutauriri webato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume vanoti ZANU-PF haina kuzvipira kuvandudza zvinhu.
Politics dzavo ndedzekare-kare dzeudzanyiriri dzekufoseredza dzemusengabere kupinda nepower. Vanhu veZimbabwe vavakushungurudzika nekushayiwa freedom munyika mavo, vakada kumacha vanoshutwa.
America yakatemera vakuru veZimbabwe zvirango muna 2001 ichivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende yeZimbabwe inoti yakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti yainge yatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Ende yazivisa kuti mapurisa achanga ari mumigwagwa aine chinangwa chokudzivirira tsaona. Izvi zviri kutanga svondo rinouya. Gurukota rinoona nezvekutakura kwezvinhu vaJoel Big Matiza vanoti mapurisa achange achibatsirana nesangano reTraffic Safety Council pamwe nebazi reVehicle Inspection Department mukuedza kuderedza tsaona mumigwagwa zvikuru panguva ino yezororo reKisimisi negoredzva. Mapurisa akange ambomiswa kuisa maroadblocks mumigwagwa achipomerwa mhosva yokuita zveuori. Asi mushure mukugadzwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika, mapurisa anonzi akagadziridzwa achirongerwa kuita zvinhu nenzira itsva. Mutauriri weTraffic Safety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda, vanoti ruzhinji rwevanhu rwanga ruchinyora matsamba ruchikurudzira kuti mapurisa adzoke mumigwagwa kuzomisa tsaona dziri kuitika.
Taita kuti maroadblock adzoke yava rebranded police force nokuti vanga vagara zvavo varimo. Chaita kuti vazinyaya kuva visible, vanhu vachema-chema tsaona dzaitika idzi. Mukaona mameseji atina, mapurisa ngaadzoke muroti vedu vetopera nokupa. Mapurisa akakuvhotegwa navanhu kuti vati.
Zvakange zvambokonzera kubviswa kwavo zvagadziriswa here?
Muold dispensation mungada kuziva kuti ndo mune nyaya dzanga dzichitaurika. Saka ike zvinozvi vanhu vose vanongofungidzira kuti pavakambonga vanzi patakaita restore legacy, vakabva vazonzi ivo chaivo chaivo vakataura voga rebranding exercise yavakaita. Saka inini nekuona kwangu ndinoona sokuti haike zvinozvi munhenzva wava munhenzva. It's no longer business as usual. So kutaura kuri kuita maethics anonzi mawork ethics a new dispensation. Iwo yakaramba akabatirirwa ndomunga ndosaka vanhu vachiti mapurisa ngaadzoke. Zvoita madhiraivha acho redhirobhoti munhu ari papa anongopinda unonyatsoona oga kuti ah zvokwadi imoko dzega dzega muroadmap
chiichi chaitwa chakasiyana nezvaimboitwa kare.
Apa manje mubvunzo iwoyu ini handigoni kuti ndiupindure sezvo ndisingabvi kumapurisa. Ndaupindura pakungoti kufarirwa kuri kuta vanhu nemapurisa idzoka, asi naizvozvo tisafani kuti ivo vechipurisa vane maspokespersons avo. Uyoyo mubvunzo wago anza ndivo anoziva zvavanenge vari padashboard reperformance yavo.
Ko kudzoka kwemaroad blocks uku ndeka chinguva chidiki diki here kana kuti kudzoka zvachose?
Isu setraffic safety council tinobva takutaurirai kuti international best practice inoreva kuti road safety, holistic road safety, ine ma6 E's. Pama6 E's ndipo pane engineering, education, enforcement, emergency, everyone ne-evaluation. Saka pa-enforcement tikaenda kupi kunyika dzose, tikashaya mapurisa muroad tiri kufa, hapana enforcement inenge ichiitika. Saka ndezve nguva yese.
Avo vanga vari mutauriri weTraffic Safety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yati inoda kuti va Meng Wanzhou vanove mukuru wezvemari mukambani huru yezveumhizha yeHuawei avo vakasungwa nemugovera wadarika kuCanada vasunungurwe. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vadoma mutauriri webazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika Amy Heather Nowelt kuti vave umiriri weAmerica kuUnited Nations. Kudomwa uku kunoda kutanga kwatambirwa nedare reSenate. Vakaremara vanoti vatori venhau vanofanirwa kuve neruzivo rwakakwana pamusoro peurema kuitira kuti vakwanise kunyatsonyora pamusoro penyaya dzavakaremara vane dambudziko reHIV AIDS. Safari Njema anotipa nyaya iyi.
Vanomiririra vakaremara muparamende, Senator Rejoice Timire vanoti vatori venhau vakawanda havasi kukwanisa kutsetsenura matambudziko anosangana nevakaremara kuburikidza nechirwere chemukondombera.
Tinotarisira kuti vanhu vakaona mudzimai ane disability kungombona ari mustreet ndozvava kutonyora izvozvo. Vanotanga kunyora nezvedisability yake vachinyatsotsanangura, asi mustreet munenge muna vanhu vakawanda. Handirevi kuti ndinokurudzira kuti vanhu vaende mustreet, asi chandinoda kutaura ndechokuti munhu ngaarege kutsanangudza nezvokutaura nezvedisability yomunhu. Ngaangotsanangudza nezvaita munhu chete, kuitira kuti munhu uyu agoziva kuti izvi zvakaipirei, zvakanakira chinyi, vangonyora nyaya senyaya.
Chipanga mazano chemutungamiriri wenyika pamusoro pezvishuwo zvevakaremara vaJoshua Malinga vanoti vatapi venhau havana dzidziso yakakwana pamusoro peurema.
Vanhu vane pfungwa zvokuti vanhu vakaremara havawani AIDS nokuti havaende kutsime kunotorwa AIDS. Saka toda kuti vashandure pfungwa yavo vazive kuti zvese zvinoita nevanozviona kunge kwavo zvinoitwa nomunhu wese.
VaDawson Chauke avo vane makore 20 ekuberekwa uye vasina rumwe ruoko vari kuita zvidzidzo zvavo paGreat Zimbabwe University vanoti vakawanda vasinganzwe kana kutaura nevamwe vasingaone havasi kuwana ruzivo pamusoro penhaurwa dzeHIV AIDS dzinoburitswa mumapepanhau nemumaterevhizheni.
Vamwe vacho havagoni kuverenga, vanodropa chikoro. Mumwe acho anogona kuti aenda kune chimwe asina kuenda kuri kumwe maschools mangati asana vakapota vanani. Mumwe kana akaenda kumwe madaily schools kana mamwe maday schools havanenge pasina vamwe vakaremara vakadaro. Saiya kana akaenda apa anofila different, then obva adropa chikoro chiya. Then kuzovi time kuti averenge kana kuti associate nevanhu ainobva aita shoma.
Izvi zvinotsinirwa navatendai dimikira vanova mutevedzeri wasachigaro weNational Disabled Persons Organization.
ukaenda zvichero muma hospitals tiri kutaura nezvenyaya HIV and AIDS issues but unoona walls ese akazara nemapapers mapapers akanamirwa aya kwatiri they are just but blank papers because you can really find an article in Braille which means apasati but even in sign language which means communication yacho haisikuita there's still a barrier pakati pevanhu vane madisabilities nevanhu vari able bodied
muzvare tinotenda chikunya avo vari kuita zvidzidzo zvavo zvekutapa nhau vari muHarare vanoti vatapi venhau vanofanirwa kushandura mabatirwo avanoita nhau dzine chekuita nevakaremara zvikuru dzeHIV AIDS
tikatasa kune vanhu vakaremara kunyanya ndiri kuona iyai yatinoti online media ndo iri kumboedza kuti nyaya dzainobata inge ichisanganisira zvakare nevanhu vakaremara tikatasa even pamanyorerawo even panyaya dzehutano unoona vachitobata dzine hutano vachisanganisira vanhu vakaremara chero dzeyatingati outreach iyaya yekuti panaane albinism kwakati but ane chirwere cheganda chakadai ndo vari kunyanya kubata asi tikatasa vemapepa nevematv ava vatinoti traditional media havasi kunyanya kudzibatabata nyaya idzodzo
vakaremara vakawanda vanoti shuviro yavo ndeyekuti vatori venhau vave neruzivo rwakakwana panyaya dzavanoburitsa dzinobata vakaremara ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC, anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Muri yenhabvu muZimbabwe yakaungana pane imwe hotera muHarare manheru anhasi pamabipo ekupemberera vatambi gumi nemumwe chete vakaita mashiripiti mwaka uno. Kusanganisira achatora mukombe weSoccer Star of the Year. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Hapana anechekuita nezvemutambo wenhabvu asipo pamabiko aya. Kubva kune veZipa kusvika kune vePremier Soccer League. Tichidarika nemuvanyori vemutambo uyu, vatambi nevarairidzi, nevamwe vatsigiri venhabvu avo vapiwa mukana wekuvepewo pamhemberero iyi. Mabiko aya ari kusvika pakati peusiku asi mutambi weFC Platinum Rodwell Chinyengetere ndiye ari kutarisirwa kunyemwerera akananga kubhanga atambidzwa mukombe weCastle Soccer Star of the Year nemari inoita iyo zviuru zvishanu zvemadhora. Zviri pachena mushure mekutora mukombe weLeague neFC Platinum nekunwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vese kuti Chinyengetere oyo akawana mavhoti akawandisa pasarudzo yevatambi akaitwa anokodzera kutora mukombe uyu. Muteveri wemutambo wenhabvu vatatenda makaju vanoti taurira maonero avo muchiitiko chanhasi.
Chinyengetere ndiye ndiri kuona kuti achatora bhozi ndiye akaita top goal scorer plus akatora futi league. Mufana iyeye ndiri kuona kuti ndiye anofanira kutosarudzwa kuita kuti atore ndiyeye.
Mumwe muteveri wenhabvu asi achitsigira Capes United vatitus goya vanotsinira.
Ndinoona Rodrick Chinyengetero ne kulida kwavakaita Platinum kuti vatore league ende anenge akatamba zvine mutsindo kupfuura mamwe maplayers. Ndinomira neye murume
akatambidzwa mukombe uyu kanenge kaveke chipiri Chinyengetere atora mukombe uyu mushure mekutora zvekare mwaka wapera. Izvi zvinoita kuti Chinyengetere abatane nevatambi vekare vane mukurumbira Peter Ndovhu nemushakabvu Stanley Ndunduma mukutora mukombe uyu kaviri kubvira watanga kutambidzwa muna 1969. Asi anenge ari kure kure nekukwanisa kusvika pana George Shaya uyo akatora mukombe mumwe chetewo kashanu muna 1969, 1972, 1975, 1976 na1977. Sezvakangoitikawo mwaka wapera zviri pachena kuti murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza ndiye ari kutora mukombe weCoach of the Year mushure mekutora mukombe weCastle Premier Soccer League vachiri nemimwe mitambo. Aka kanenge kaveke chipiri zvekare Mapeza aitora mukombe uyu mushure mekusimudza muna 2009 apo airairidza Monomtapa nemwaka wapera zvekare. Mukombe wemubati wepagedhe uri kuratidza kuti uri kuenda kuna Ereos Banda Islanders, uyo akasarudzwa pavatambi gumi nemumwe chete vari kukwikwidza kutora mukombe mukuru. Kunyange hazvo, kune vamwe vanofunga kuti Petros Mari weFC Platinum ndiye anga achifanira kutora. Mari ndiye akanwiswa zvibodzwa zvishoma shoma makwikwi eLeague. Mari akakandwa zvibodzwa gumi nezvina chete, Sibanda achikandwa zvibodzwa makumi matatu, asi vanosarudza vane zvimwewo zvavanotarisawo. Asi zuva ranhasi riri kuratidza kuti nderachinyengetere uyo achatambidzwa zvekare mukombe weGolden Boot wekunwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vese mushure mekukonda zvibodzwa gumi nezvinomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Mukanya Mapfumo ari mugweru pagolf course Maneru anhasi achiparura mabira erunyararo achiti munyika hamuchina kumira zvakanaka nenyaya yokusawirirana pakati pemapato ezvamatongero enyika. Mapfumo akasvika muZimbabwe nemusi wechitatu achibva kuEugene, Oregon muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Aiwa, zviri kufamba zvakanaka. Iye zvine izvi tanga tiri munzira kuuya kugweru kwatino ndo kune show yekutanga. Saka vanhu vari kufara zvikuru nokutiona. Takaona vakawanda vakatimirira paairport vakawanda. Saka hatinofara zvikuru kuti vanhu vari kufara kuti tambodzokawo kumusha tingoshanda tiri kumusha.
Chinangwa chemabira amuri kuita ndechei chaizvo?
Chinangwa chedu ndechekuti tinoda kuti tinoda kubatanidza vanhu. Vanhu vasapesani, vanhu vari vanhu vamwe chete, tigotarisana nekuvaka nyika tiri vanhu vakabatana, tisingaite zvekupopotedzana kana zvebhoka popoto. Tombosiya izvozvo, nyika iyi ndeyeduka ende inyika yenhaka. Inyika vana vedu, zvizukuru zvedu nevachauya ndo nyika yavo tinenge taenda. Saka tinoda kuti vanhu vabatane, vasaite politiki dziya dziya dzataita dzataiona kudhara dzekukandirana matombo nokuita sei sei. Isu tiri kubva kuUnited States kwatinoonawo utongi kuti kana ichinzi demokrasi munhu ane kodzero yekuti ataure zvaanoda nokuti icitizen yenyika iyoyo kana kutaurira dida. Saka ndo zvinhu zvatinenge tichida kuti tionewo zvichiitika munyika medu.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Mukanya Mapfumo achitaura ari parunare ari mugweru naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. America inoti inoda kuona vanhu vakapfuura vanhu vakafa mumhirishonga yakaitwa munanya mavhuvhu vachimiswa pamberi pematare edzimhosva. Vamwe vashandi vehurumende vobatana navana chiremba mukuramwa mabasa. Tasvika kumabvumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC, ndoti moswera zvakanaka.
Soku isika tisenda baku vi.